very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 25th, 2017. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the pending expiration of special immigration documents of Zimbabweans living in South Africa. Representatives of Zimbabweans living in that country have lobbied South African Home Affairs Minister Malusi Gigaba to extend the permits issued to more than 200,000 immigrants.
The Zimbabwean special dispensation permits are set to expire by the end of the year. Minister Gigaba said he needs to apply his mind on the matter and will come up with an answer in due course.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Once again, tonight we are talking about the pending expiration of special permits called special dispensation permits that were issued to more than 200,000 Zimbabweans living in South Africa.
And remember that the minister has also been urging Zimbabweans living in South Africa to use all the channels available to make sure that they regularize their stay in South Africa, not to only wait for the special dispensation permits or the Zimbabwe special permits, as they are now called. He is also talking of also using other avenues like schools, like also the issue of asylum to some those who can qualify. And those who are able to work using work permits is also urging people to use all those avenues.
Yes, Jonga. So tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, you can call us on 1-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. You can also text us on our WhatsApp number, which is 1-202-465-0318.
Jonga. Chris, ongu vatereri ne vatari varikona chirongwa chedu parizvino. Nyatiri kukurukura nezvayo nhasi inyaya yemagwaro eZimbabwe special permit akapiwa kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika mazana maviri ezviuru 200,000 kuti vange vachikwanisa kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Asi kavakuru vanoti chisingaperi chinoshura, magwaro aya ari kupera kushanda kwawo musi wa 31 December kana kuti 31 zvita gore rino ra 2017. Zvinove zvaita kuti vana veZimbabwe vakawanda vari munyika iyi vatanga kubatira ura mumaoko vachitya kuti ramangwana rinozomira sei kana magwaro aya akanga amira kushanda. Asi tinonzwa kuti svondo rapera, masangano anomirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa akasangana nehurumende yeSouth Africa ichitungamirwa negurukota rezvemukati menyika vaMalusi Gigaba. Vakakurukura nyaya iyoyi vana veZimbabwe vachiisawo chichemo kana chikumbiro chekuti madii kuwedzerawo upenyu hwemapepa iwaya Zimbabwe special permits kuvana veZimbabwe kuti vange vasingakwanisi kuzorasikirwa nekodzero yekunge vachigara nekushanda kana kudzidza vari muSouth Africa zviri pamutemo. Tinonzwa kuti vaGigaba vakati aiwa dzinonzwa hadzirime, asi ndinoda nguva yekuti ndinge ndichimbozeya nezvazvo nekuti handidi kumhanya kana kuti kuzvikasikira, hanzi mandikurumidze anozvara mandinonoke. Saka hapasati pazivikanwa kuti hurumende yeSouth Africa matanho api aichatora, asi vaGigaba vanozivikanwa nekukurudzira vana veZimbabwe kuti shandisai mikana yose iri muSouth Africa inowanikwa kune vana veZimbabwe kana vedzimwe nyika vari munyika iyi yekuti munge muchigara imomo munyika zviri pamutemo kwete kungomirira Zimbabwe Special Permit Chet vachiti edzaimika na yose inoita kuti mukwanise kuwana magwaro ekugara munyika iyi. Saka ndonyaya yati kuti tikurukure haisi nyaya itsva nokuti vamwe vangada kuti makamboitaura nezvaya rimwe gore, asi chashanduka ndechekuti masangano ari kumirira vana veZimbabwe aisawo chichemo zviri pamutemo kuhurumende yeSouth Africa kuti madii kuwedzerawo nguva yekuti vana veZimbabwe vabvumizwe kugara munyika iyi. Gande.
Yebo chonga, njengokuzwa kwenu namhlanje ke sixoxa ngodaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni elizweni leSouth Africa athiwa wona ngama Zimbabwe Special Dispensation Permits. Amaphepha la aya phela ekupheleni komnyaka ngomhla ka 31 December, yikho kuthiwa khona uku expire kwawo osekubangele ukubana izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zikhalaze zaze zaphiwa ithuba lokuxoxisana lo mnumzana Malusi Gigaba, yena ungumphathi ntambo obona ngezo okwenzakala elizweni leSouth Africa. Ukigaba yena uthe hayi isikhalazo ngiyasizwa, kodwa ke engizakwenza kathesi ukuthi ngiqale ngihlale phansi ngizidle ingqondo bese ngiphuma lezinqumo engizalitshela zona ukuthi kuyenzakalani. Ngoba siyakhumbula phambilini laphana ubana uhulumende wakwele South Africa wake watsho yena ubana leli lithuba lokugcina lokubana izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziphiwe ingwalo lezi, njengoba yilo lodwa ilizwe elaphiwa ingwalo lezi. Abazitholayo bayedlula bona i-200,000. Yikho ke lamhlanje sithi ke sixoxisane ngakho njengoba sekuvele njalo eminye imbiko ethi yona kulokutshengisela ukuzenziwa ngenyanga ezayo jonga a demonstration, a big demonstration that's planned in South Africa by South Africans living there in South Africa who are saying that they are people coming from other countries are taking their jobs and other, you know, social services. They are benefiting at their expense. So they are going to be demonstrating. And at the same time, Minister Gigaba is warning some people who are now spreading falsehoods, saying that people have been killed by South Africans, foreigners have been killed, and some of them are being told to close shop and go away and stuff like that. And so Mr. Gigaba has warned that those who are going to be found spreading those falsehoods are going to face severe punishment.
This was so Gande. Ngabuto Nicholas Mabena, ve sangano re Zimbabwe community in South Africa. Makadiva Mabena.
Salibonani linjani.
Asikona. Linjani South Africa.
Hayi, siyaphila, hayi ku right kakhulu.
Hayi kwezwakala. Mr. Mabena, can you tell us what's going on, because we have been seeing lots of reports, some of them indicating that there has been a resolution by Minister Gigaba, and while we also understand that he has not come up with anything, can you tell us what the situation is in South Africa right now regarding the special permits?
Well, firstly, with regards to the Zimbabwe special permits, which were renewed in 2014, the conditions on the permit, they are clear that these permits are not going to be renewed, and their conditions cannot be changed while the holder is in South Africa. As far as we are concerned and as far as we understand, at the moment, that still is the position of the South African government, in as far as when we communicate with them. But what we have done is that we have raised these issues to say, look, while we understand that in terms of the conditions which were issued out in, or communicated to us in August 2014, we don't believe that the situation in Zimbabwe has changed to an extent that we can have over 200,000 people going back to Zimbabwe. What then the minister said and his officials was that those that qualify for other normal visas, whether critical or through merit sponsor and permits or visas, are free to migrate to those. But through our research, there are very few. It's a small percentage of people that can migrate to those visas. Therefore, it means the majority holders of the ZSP cannot migrate. So we've been making representation to them to say, is there a way of revisiting this issue? The argument that has been advanced by the minister and his officials is that you cannot continuously have a special permit, because the special permits are issued under special circumstances. You will then recall that in June 2016, the Department of Home Affairs then put to the public what we call the Green Paper on International Migration, which, among other things, then speaks to the fact that work visa. We hope that if then it goes through Parliament, becomes a white paper, those that are holders of ZSP and those that are not documented but working in South Africa will then qualify under the SADC work visa. This will not be a special arrangement as opposed to the Zimbabwe special permit. Now, when we then met again in December during the Mkhaya Awards in Johannesburg, we then again had this discussion. What then was raised or communicated to us was that there is an arrangement that is being looked into. There's no finality yet in terms of allowing or ensuring that the holders of the ZSP do not return back to Zimbabwe beyond 31st December 2017. In our understanding then in December 2016 was that the minister and his officials, they are still applying their minds on that and also yet to get approval from cabinet in whatever they think they should do. When we then raised or asked them whether this was part of the SADC work visa, we were told that, you know, this is different from the SADC work visa. This is why before Christmas we then issued a statement to say holders of the Zimbabwe special permit should not panic. We believe that the minister is going to make an announcement in due course in the new year. What the minister has said in January, I think last week or so, he has said he's applying his mind in his words. He said he has not really processed this idea and has not canvassed for opinions in the cabinet. Therefore, which says to us, we should not panic while we know that people are anxious to know what is going to happen. We trust that the minister might offer something that that will ensure that all those that are holders of the ZSP will not return to Zimbabwe. Once that is done, we still believe that the SADC work visa will then kick in if it becomes law in 2018, where those of low skill who are not in the special permit category will also be accommodated. We are told there is still a discussion around that. The minister, like I said, in June, put out this in the public domain for the people to make comments. So we believe that maybe it will happen.
Hmm. Yeah, that's a long wait for Zimbabweans to know their fate. But speaking to Zimbabweans in South Africa, what are they saying about Minister Gigaba's comments on the Zimbabwean community also trying to apply for the mainstream visa rather than waiting for the special permit?
Well, people are free to do so, but the only condition is that if you think you qualify for the scarce skills or any other visa that is available as provided for in the Immigration Act, you are free to go to Zimbabwe, utilize the VFS office in Bulawayo and the one in Harare. What we are resolving next week is the issue of halting applicants' passport, because we know that when you then apply in Zimbabwe, they will hold your passport until the process is done. It might take about 8 weeks or so. What we raised in December before we broke for holidays was the issue of allowing the ZSP holders, whenever they go to Zimbabwe to apply to migrate to other normal visas, they should not hold their passport because they are working in South Africa. So we think we'll be having a meeting next week, because the official that we are speaking to has been on leave, having just returned to work this week. So we should be then having a meeting to get finality on that, so that those that migrate can do so in Zimbabwe. What we failed to secure was that those that qualify to migrate to other visas cannot do that in South Africa. But what we also then tried to do, which we think is going to be allowed, those ZSP holders whose children are born in South Africa, at the moment they are required to go and apply for the study permits of their kids in Zimbabwe or accompanying parents in Zimbabwe or visas. We raised this issue, but we believe that they will be allowed to apply in South Africa, because we see no need for a child that is born in South Africa, even though they have the Zimbabwean passport issued by the Zimbabwean consulate, should then be going to Zimbabwe to apply for a study permit. These two, the issue of holding passports in Zimbabwe and allowing those the kids born in South Africa to apply for study permits, we believe it is going to be resolved so that the people will not have problems.
Thank you so much, Mr. Mabenas. Do stay on the line. Tina mkoma Abel, wari ku South Africa. Magadi mkoma Abel.
Tipe magadi.
Chiri wapenyu, chirongwa ndechenyu, tipeo pfungwa dzenyu tinzwe.
Isisi takati chikukumbira kuhurumende ku South Africa kuti vatibatsirawo nemapenisa. Takangobatsira maoro amaoko kuti hatizikuziva zvokuita manje. Toita sei kana mapenisa achona apera, nokuti nyika yedu haina kumira zvakanaka sezvamunongozivawo kuti zvinhu zvakaoma kuzimbabwe uku.
Imi muri kumbokwanisawo here kuwana mukana wekupinda misangano iri kumboitwa iyoyi, vanhu vachipiwa kuti zvasvika papi?
Hatisi kuziva kuti tinovawana kupi, plus hatizivi kuti zvinofambiswa sei. Dei wacho vanotipomungatibatsirawo nenhamba dzavo toziva tinonanga takadai tinonanga tichikokorodzana tichiinda kumisangano iyoyo yakadaro. Inenge iri misangano yakanaka kuti tiziiseo.
Ko masangano anomirirawo vana vezimbabwe muri kushandawo nawo here, nokuti ndo ari kupindawo misangano iyo achizodzoka achipawo kuti zvaawana ndezvipi sezvakaita rinoshanda navamabhena iri?
Isusu kwenu kwatiri kukempton park hakuna vanhu vatakadaro vatosangana navo. Togara kujobhe kukempton park, saka hatiziviwo kuti vakatibatsira sei kuti tisangane navo. Kana zvichiita mototipowo nhamba dzavo kuti tigosangana navo vamabhena tione kuti tingaita sei. Because vanhu vazhinji vatechitaura navo mumasiti havasi kuziva kuti tinonanga kupi.
Aiwa, ndinodaira kuti tichatsvisa nyaya yacho zvakare kuna vamabhena vari pano pachirongwa. Tichavapa mukana wekuti vange vachikupindurai. Maita basa mukoma Abel. Regai titore mumwe muteereri. Tina CJ Chivumba vari kuPolokwane kuSouth Africa. Makadi?
Tiripo makadi.
Tiri vapenyu, kuri sei kuPolokwane?
Polokwane kuri nani zvako kundosvikawo.
Ndizvozvo, nyaya iri mudariro ndiyoyi, tipeiwo kuti ingabatwa sei?
Nyaya iyi tirikutokumbirai, imi zvamunotibate vamaradio kudai tichizwa muchitaura, tirikutokumbirawo kuti vanhu vanotimiririra ivavo tichitokumbirawo namba dzavo tizotopota tichibvunza kuti zvapapi, kuti vanhu tinga takagadzirira kuti pakudiwa mare kuti zvaakunzwa izanzwa, kuti zvino zongozi zvabvumidzwa apa mari unonga usina. Saka tode kuziva kufambira wazvo kuti zvinofambiswa sei zvichizodii paanonga ari achitipota achitiudza. Saka ndozvinotokumbira kudai tagona kuonawo namba dzavo tizopota tichibvunza. Zvimwe paredio togona kusakuzwawo nyuzi dzimwe nguva vanonoka uri kumabasa wa kupi kupi. Pamwe kwai patinototenda tinototenda nezvandanzwa zvichitaurwa kuzanzi vamwe asina mapemita vakubvunza kupiwa ma3 months ekuti vaite sevhiza vachipinda muno, because hei zveshuwa uori hwainga hwanyanya pabhodha, nenyaya yekuti vanhu vanzi vainga vabhadhara mari kupuwe mazuwa kana 2 months kana chii taka wangabvumidza kuti vane vane mapermit vasina mapermit wapiwa nedzidzo dzoka zvinonga zvakanaka vanonga kushandawo vari free saka tinotozvitenda maningi nezvaizwa nehurumende yeSouth Africa neanotimirira tinovatenda nebasa ravari kuramba vachibata.
Aiwa pakanaka. Asi imi mune Zimbabwe special permit here kana kuti makava musina kukwanisa kuzoiwana?
Ini ndine Zimbabwe special permit.
Saka mune imwe mune dzimwe pfungwa here toti yapera 2017 December asvika hapana zvagadziriswa. Mune pfungwa dzimwe dzekuita?
Ini ndichazotombobonera futi ndichaende kuHome Affairs ikoko ndichi apply ID. Yeah, because apa makore atagara munomu awanda. Unogona kuchanza ungaona ID zviri pamutemo. Hatiri hazvina ID zvokupinda ngezveseri. Chiri straight zvisikazokukanganisa kana wachishanda. Because andi anobvunza kuti paipa 4 years kana 5 years zvinofanira kunga wakuapply ID. Saka hatisi kuziva nemakore avaiwedzera ichiti mapermit apera. Takumupa zvemamwe makore. Saka tarisi kuti zvino wakubvumidzwa here kuti waapply sokuti makore adini awanda. Saka tichada kuzotobvunza zvehome affairs kare vanotimirira ivavo dai vaitibvunzirawo. Tichinzwawo kuti zvakamira sei vari kungotaura ngezvemapermit. Satiboni vanhu vagara vashandisa mapermit kwenguva refu yakadai. Havabvumidzwe here kuapuraya ID kana kuti maID akazi Zimbabwe South Africa aya.
Yes, regai tigozobvunza futi kuna mabenati navo parunhare. Maita basa zvikuru vachivhumba.
Okay,
thank you so much. Chris, our two callers, Mr. Abel and Mr. Chivumba, they are both saying they don't know where to get information or details on the updates on these permits. And they are saying, well, these are representatives, Mr. Mabena and other groups, other organizations, they are doing a very good job. But the problem is we cannot access them. How can we get details or their contact numbers? So I think that's one thing that
Mr. Mapena can address.
Yes.
Oh, yeah. Mr. Mapena, those are the questions.
Well, my number is available 083-340-1000 South African code. We would certainly love to be in every province in South Africa. Unfortunately, in terms of resources, we are limited. So we're mostly in Gauteng, but we work with other civic organizations. In the Western Cape, we work with the PASOP. They have an office in Cape Town. In other provinces, like in Limpopo province, Eastern Cape, Northwest, to work with these other organizations, the Migrant Workers Association, MWASA. There's also MIWISA, the Migrant Workers Union as well, and the other six organizations that we work with. I believe that there are about 15 Zimbabwean organizations that are spreading this information out there. We are working with the lawyers, Advocate Shumba, they've got an organization, and the other civic organization who are trying our best to spread out, but we are limited. But we will certainly try our best to reach out and provide the necessary information. But we are also doing that as we speak now on Studio 7. Those that have access are able to listen. People can also Google. There's a lot of information that is out there on the net that we constantly post out.
Thank you so much, Mr. Mabena. Just keep holding on. We have Mr. Dennis Juru, who's now joining us. Mr. Juru, welcome to the show.
Good evening, Koma Chris. Good evening, Koma Junga, and your listeners.
Okay, thank you so much. Mr. Juru is from the International Cross-Border Traders Association. And Mr. Juru, what can you tell us about this, the latest that you are hearing on the permits?
Yes, the Minister Gidaba said He doesn't have a position on whether to extend Zimbabwe special permit or not, and we are still waiting to hear from him.
Now, are you getting any people, you know, inquiring? Because we've had some callers saying that they are not getting enough information.
Yes, it's like, you know, we can't the information can't reach everyone, but that's the information on the ground, and we are still pushing. I mean, for the South African government to extend ZSP permit.
Yeah, now back to Mr. Mabena. Mr. Mabena, we saw in the papers today that Mr. Gigaba is worried about misinformation regarding both the permits and the general situation, the security situation where foreigners are concerned in South Africa. What are you hearing?
Well, we are also very much concerned in terms of the messages, fake messages that are circulating on social media, where we are told that xenophobia is about to erupt anytime. I remember a day or so, I saw a message where it was alleging that certain shot outside Pretoria in a place called Hammarskraal, which we, of course, it was the true, and in other areas. We constantly get in these messages. We don't know those that are sending these messages, what their motive is, because really it is causing a lot of panic, not only within the Zimbabwean community, but to every migrant worker in South Africa and also to South Africans themselves, because these things can be happening in the name of the progressive South Africans. So we are surprised and shocked why a person will sit on a computer and begin to circulate these fake messages. We are not very sure ourselves. And we are calling people not to panic, not also to participate in the forwarding of these fake messages in a number of groups. What we know, though, which appears to be a fact, is that the residents of Mamelodi in Pretoria are raising their concerns at their democratic rights, where they are saying foreigners are taking their jobs. In the messages and in the communication that we have had with them, we have not yet heard them threatening any violence. What they are simply saying is to mobilize their communities and also demand answers to the South African authorities without directing their anger to foreign nationals. We are told that there is going to be a demonstration on the 24th of February in Pretoria. So that is not real, in our view, a physical attack to foreign nationals. You see, the issue of xenophobia, by its nature, it happens in poor communities where people compete for resources. If you compete for resources, you find yourself waking up in the morning, you have no employment, you have nothing to do in the morning, you then, or lack of service delivery, you then tend to blame the person that comes from outside South Africa to say this is the person that is causing this. We saw previously in the service delivery protest where some councillors, because of their failure to deliver basic services to their communities, they will then blame foreigners to cover for their lack of deliverance, to say the reason why they cannot deliver is because of the presence of foreign nationals. But ever since we have been working with communities in South Africa as part of integration, promoting social cohesion in communities, last December when Durban, where we're working with them, Abahlali beMjondolo, there's a group calling itself Abahlali beMjondolo, who has been working with organizations in South Africa, the political parties, the South African Communist Party, the SACP, the civic organization, SANCO, particularly in Soweto, to ensure that South Africans themselves understand the reasons why Zimbabweans or any other nationals they are in South Africa. It is not of our making that we then find ourselves in South Africa. Therefore, we should be able to accommodate each other. That's our view.
Okay. Thank you so much. Can you just keep holding? We have Mr. Nkomo in South Africa. Kunjani Nkomo? Siyaphila. Ungaphi kwe South Africa?
Ethiopia, South
Africa. Okay. Wena ulama paper ama special permit la.
Hayi mina lamanye athiyene kulala.
Okay. Ungasipha nje imbono yakho.
I would see with South Africa in Abnigaze. I'm a on the way to move. I would a lapavaza common. I live on a car, very good feeling. I would have to savings. I'm on the way to Tabalapa, Milangama statistics in 7 million. He can be in a new Kisila or La Mangatua if you sell in the lane, it is in the engine, it is in Bapi. Bazo Pizza Wolfie. It is what Uma Ben and John Kumara Lapaisa. Abasebenzi bencedisa umphakathi bantu bakithi abantu bengabiselwe ekhaya akula government kufiwe lapho vele kungaba yimesi enkulu kakhulu abantu bakithi bengafika benzeni khonapho egangeni elinjalo sho.
Eyi hayi manje kodwa uzahamba uyevota yini nxa sekuvotwa?
Hayi kuvota kanye ke mina vele since Saturday kuSmith ngihleli vele ngikhona eboxini kodwa-ke sibale bhadi sikasivote kungaphumi into esiyifunayo ngaswa kubona sibalekile sabe ngapha e-South Africa. Awuzwa ngithi South Africa ngabe ila amanye ama-means angcono ukuthi ngabe either abantu bakithi abonke ukuthi balama-ID eZimbabwe barejistile yini ukuthi ma kusele anambe 3 election ibe khona sinikezwe nje ilungile ukuthi siphume sonke siyevota laphana sivotele abantu esibafunayo engxa singaphila kuhle kulokuthi sibe sejele laphana siphila sihamba ngenyawo ngoba abantu bakithi basejele asilo lizwe lesingathi thina singalitshayela izandla ngoba kuyabona kufiwa kulamala kulamsebenzi ama-industry avaliwe azavulwa ngubani uNkulunkulu kumbe ngubani. Abantu bakithi hamba besithi bafundile kodwa into esayifundelayo asiyazi, safundile ukuhlupheka ukuthi sisejele sihamba ngenyawo. Yikho ngithi omabhena bezama ukunceda abantu ukuthi hayi bayenzeleni so kube le period esinikezayo ukuthi siyevoehlula right ilizwe libuyele futhi sizibuyele futhi sizosebenza ngapha linikeze ama-document a-right anibe sebenzi ngoba lapho akunalutho baba aniyabona imigwaqo ipolile njalo ama-industry kumile utshani ngani kuseguswini abantu bayasebenza kuphi?
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Ya ngiyabonga.
Okay, ubele busuku obuhle.
Thank you.
Eh, jonga.
Vajuru vanhu vangada kuzwa kuti zvinhu zvakamira sei hanzi takabatira ura maoko nenyaya yekuti magwara ari kupera kushanda musi wa 31 zvita kana 31 December 2017. Uye vamwe vari kuti hatitomboziva kuti kunenge kuchitoitwa misangano nemasangano akaita serenyu vanenge vachimirira vana veZimbabwe. Vachisangana nehurumende yeSouth Africa. Saka havasi kukwanisa kunge vachiziva kuti information kana kuti macontact details vanhu vanovamiririra vacho vanowanikwa kupi. Hanzi nemumwe muteereri ataura nesu fona pano ari kuti kana dai kuri kuti kunenge kuchidiwa dzimari hatimbokwanisa kunge tichizozivawo kuti tokontributawo mari kuti zvinhu zvayo zvifambe zvichienda mberi. Tsanangura yevajuru.
Zvatinokwanisa kuita ndezvekuti foni isatanyanya kukata hayo. Pane nhamba yewhatsapp yatinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa. Nhamba iyoyo ndiyo yavanokwanisa kubvunza mibvunzo yese yavanenge vachida kunzwa uye tinokwanisa kuvatumira mameseji tichivaziisa kuti zvinenge zvichifamba sei. Pare zvino hapana mari iri kudikanwa kana kudii. Mari iripo yekuita zvese zvine zvida kuitwa uye hazvidi mari zviri kuitwa zvese. Vanokwanisa kutumira mamesages panhamba inoti +267 73 651 705. I think vazhinji vanototumira mamesaji panhamba iyoyo uye pafacebook tine peji redu rinonzi International Cross Border Traders Association. Ndokwako vanokwanisa kuwana information iyoyo. Vongoura vanhu vese vakabatira hura mumaoko asi ngavangosa zvinhu zvese kuna Mwari. Isu tichifambisa ndima zvinobudirira bezi sekuti vana vane Zimbabwe vagara muSouth Africa nguva yakareba zvikurusa, nguva yavagarisa yakarebesa zvekuti zvangofanana nekuti vatoma South Africans. Havachada mapermits, vari kutoda maID zveSouth Africa nekuti vagara muSouth Africa kwenguva yakareba zvikurusa. Ticharamba tichivamiririra kusvikira zvichemo zvaita nekusingaperi.
Asi imwe nyaya yanga ichisimudzwawo nevamwe inyaya yekuti hongu vagigava makasangana navo asi havana kuzvikomita kana kuti vape mhinduro kuti ndokupindurai musi wakati, hapana anoziva kuti zvinosvika nguvai vanhu vakamirira. Mune zvimwe zvamungajekesa here ipapo?
Ini kuona kwangu ndotonga sange zvakatonaka izvozvo. Pane zvavakambeyo vataura mumashure, mumashure umu vakatombeye vataurawo kuti havasi kuzombowanikwa vachiwedzera mazuva pamapemitsi emazimbabwe pamazsp wayo. Vakatenge vatotaurawo kuti mazimbabwe vanofanirwa kuti atidzokera kumusha onotanga patsva kunoaplayira mapemitsi avo nenzira inongoitwa nemunhu wese wese. Saka iye zvinezvi zvinoratidza kuti vatorewo utsamuro wavo, vaakumbozvipa nguva yekufunga nezvenyaya iyoyo. Saka ndinosange idanho rorotori nani vanofanirwa kuti mhuri yezimbabwe inofanirwa kuti ichitanga kutofara.
Aiwa, maita basa vajuru. Chris,
vajuru, dzokororai nhamba dzenyu muchitaura pashoma pashoma. Pane vanhu vari kuti havasi kunzwa manhamba kana tichitaura.
Okay, nhamba dzewhatsapp dzinoti
00267 73 651 705. Okay, ai Numzana Mabena, siyacela lawe ukuthi utshele abalaleli inamba zakho, bathi bakhona abanye abayihluleka ukuthi bazibhale. So siyacela uzibhale nje kancane kancane.
Ngo 083 340 1000. 083 340 1000.
South Africa.
Yes, South Africa, yeah.
Okay. Hayi, lizwile ke inamba balaleli ngu 83 340 1000. Yiko phe?
Yebo,
kuqondile lokho. Okay. Ya, uso ungasitshela mnumzana Mabheno ukubana sikhuluma nje okwakathesi bayenzana abantu asithi ufuna ukuthenga indlu. Awusoze wesabe yini ukuthi ngizayithenga kathesi njengoba amaphepha ame expire umnyaka usiyaphela?
Bele kunjalo ukuthi abantu bayesaba ukuthi bathenge singathi ngama-properties kumbe izindlu. Bese sabe ukuthi kuzakwenzakalani ngo-2017 kufika uDisemba. Bengikhuluma lo munye othenge indlu eCamptonweni, indawo kuthiwa iCampton Park, oleZFD edingakwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Siyakwazi futhi ukuthi bakhona ngoba uhlupho lwamaphepha kula bantu ababe le ncwadi zeSouth Africa, abalezindlu, abalamakampani, abanama-life cover, abanabantwana abazalwa lapha vele bezibiza ukuthi izalwane zeSouth Africa, abangazange bathole iincwadi zokuzalwa ezasekhaya, balohlelo lwabo esiphezu kwabo esithemba ukuthi soluzaphutha esisebenza ngalo. Yikho siyancisa bonke labo ababiselayo amabhasi abo ngo-2010 ukuthi bathinte kulezo namba ukwenzela ukuthi labo bebe phakathi kwalolu hlelo esilwenzayo. Bese kuthi labo-ke abama-ZSP nesiqiniseko ukuthi njengoba sisho akunamuntu ophethe i-ZSP ozabuyela ekhaya. Siyamthemba ubaba uGigaba ukuthi kasoze abisele abantu emuva ekhaya. Basicabanga ukuthi wayengababisela ngo-2014 kodwa akazange ababisele. Yikho-ke sicela ukuthi sibekezele, sinike ithuba elokuthi acabangisise ngoba uhlupho yikuthi singamfaka under pressure uzagcine ephuma lesinqumo esingahambisani nalokho thina esikufisayo. Yikho esikucelayo kodwa sithemba ukuthi labasebenzi besebenzisa ama-ZSB kumbe lokunye asebenakho kumbe sebebhalisa amakampani abo sithemba ukuthi abasoze babe ne-problem kusiyafika ku-31 December 2017.
Hayi, kuyezwakala jonga.
Vajuru, pane nyaya yatambokurukura nemi patataura nemi pachirongwa chedu panhau dza 7 manera anhasi inyaya yemavhiza. Panenge makataura nyaya yekuti pane paita shanduko pamavhiza kubva musi wa 16 January. Mungatsanangura?
Takaita chichemo ku DHA, ku Department of Home Affairs, kuti paita dambudziko rekuti vafambi vaizowanikwa vachinzi mazuva avo makumi matanhatu ainge apera. Saka takazodeidzwa nezuva ranezuro takaenda kumesina kubedbridge tinosangana nevakuru veimigration vachitizivisa chidanho chitsva chavepo. Chidanho ichi ndechekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvisina mapemits ekusouth africa vanenge vari vashanyi kupinda musouth africa vazoiswa mubandiko redzimwe nyika dzinobvumirwa kupinda musouth africa dzisingaverengerwa mazuva asi vachipinda mazuva anokwana sekusakwirawo makumi mapfumbamwe panguva imwe chete 90 days panguva imwe chete vachibuda kana 90 days dzavo dziyaga dzapera uye vachikwanisa zvigare kudzoka vachitora dzimwe 90 days mashoko aya akabva aiswawo uye padande mutande redha www.dha.gov.za vakapinda ipapo vanokwanisa kunozonobaya pakanzi immigration vakasvika paimmigration voenda pakanzi countries exempted from south african visas ipapo ndipo vanowana nyika yezimbabwe yakaiswawo mubandiko rine nyika dzakaita sanenge British Islands, Uruguay, Venezuela, asi panowanikwawo nyika dzakaita sanenge ana Zambia, Tanzania, Namibia. Ivavo vari kubvumirwa kugara musouth africa kwe 90 days bedzi pagore. Dzinoedza tichikupuhwa isusu kuti tinenge tichidzipuhwa panguva imwe chete. Saka vanezenge vaita dambudziko pangave paborda vachinzi mazuva avo apera ngavaise message panhamba iyaya yandataura iyayo WhatsApp iyaya tokwanisa kunge tichivabatsira sekuti takapuhwa nhamba yekuti tinokwanisa kutaura naofisa vanokwanisa kutibatsira chero nguva yezvadzo panyaya iyoyo yekunge vana vezimbabwe varambidzwa kuti vange vachipfuura vachinzi mazuva avo adarikidza.
Aiwa, maita basa. Vajuru, tichakupai mukana zvakare wekuti muzotsanangura nerurimi rwechikiwa. Asi zvino zvitabatana navatino mambeu veZimbabwe Exiles Forum. Makadii vamambeu?
Vadiniko vajonga navateereri venyu?
Aiwa, vajonga navagande nevateereri, ndinoimba vafarawo kwazvo kunzwa kuti mapinda pachirongwa. Tinoziva sangano renyu reZimbabwe Exiles Forum riri kuitawo zvakawanda sezviri kungoitwa nemamwe masangano mukuedza kuona kuti vana veZimbabwe vagara zvakatsarukana muSouth Africa. Zvii zvitsva zvamungatitaurira kuti sangano renyu riri kushanda nezvazvo iye zvino?
Chokutanga, tingangoti mazuva maviri matatu apfuura pakaita matauriro okuti xenophobia yanga yava kutanga mameseji achisekuritewa. Saka zvatakaita ndezvekuti takabva tanyorera veembasi yekwedu, vekonsulate yekwedu, kuti tinokumbirawo kuti tive nemusangano navo kuti tigone kuziva kuti kana zvinhu zvisire zvadai ndeapi matanho avari kutorawo seembasi kuingeja zvingada utungamiriri wenyika yesouth africa nekuona kuti vangazobatsirawo sei kana zvisinge zvasvika panguva yekuti zvingava chokwadi kuti vanhu vanozoatakiwa. Unfortunately enough to say takazokwanisa kutaurawo nehurumende yesouth africa vehome affairs vakaramba kuti havasiri kukurudzira kusungwa kwevanhu sematauriro azvanga asvita mameseji dzanga achisekuleta pawhatsapp nepafacebook nepane mamwe masocial network. Saka muchidimbu tichakatarisisa uyezve tiri kuramba tichitaurirana nehurumende yesouth africa nehurumende zvedu yezimbabwe through the consulate va ku pera kwa matemiti zvava kukwedera kudai vanhu vazokwanisa kuti vaextendere matemiti aya vakambopiwa amahara. Saka tingangotaura kuti mushure mekunge tataura hozve nava neofisi yeHome Affairs yamalusi gigava vakazoita press conference I think makambotozvitaura futi vachiindisa kuti nhau yedu vari kuitarisisa uyezve vari kuipa udzamu hwefungwa. Saka tiri kuramba tichivalobha kana kuti tichivakurudzira kuti vatarisisewo nhau yedu nechishuviro chokuti mapemiti aextendwe vana vezimbabwe vagone kugara vachishanda zvavo vari mukati menyika yesouth africa. Saka ndihwo humwe hurongwa hwedu hukuru hwatinahwo.
Thank you so much vamambeuramba henyu muri parunhare. Chris.
Yes, John. Mnumzana Mapena.
Yebo, ngikhona baba.
Yeah. Manje ungasitshela ukuthi nxa sekufike isikhathi sona lesi sokukhulunywa ngendaba zama-permit lani, bathini abantu ngomumo osekhaya? Abakho yini abacina befisela ukuthi hayi thina ngcono sithiyane lakho lokhu siphindele ekhaya?
Hayi kabekho kasikavezwa ngoba esikunanzelelayo ukuthi njengoba sithi thina abantu abathole amaphemithi bafika i-200,000 sicabanga ukuthi baningi kakhulu abandlula i-200,000 ababuya ngemuva ngokuthi kutholakala amaphemithi lawa abangelalutho abangelazo izincwadi zokuba lapha e-South Africa. Abanye bakhona bayasebenza kabalazincwadi, abanye lokhu bedingani nalo msebenzi, abanye labo sebethengisa emgwaqweni bezama ukuthi beziphilise. Kanti abaningi futhi abanye sebehambe bayathatha ama-asylum document. Enye nje into esihluphayo kumele siyichasise ukuthi khathesi kule ndaba ye-bill lapho uhulumeni we-South Africa ozama ukuthi amend i-Refugee Act, ngoba bathi bona i-asylum isi-abuzwa ngabantu abangayisibo okumele bathole i-asylum. Sebesithi bona njengoba laphana siyakwazi ngo-2002 ngo-May ubaba uProfessor Washman Ncube wabuya waxoxisana lalo owayephethe ngaleso sikhathi engu-director general ukuthi izizalwane zeZimbabwe zazibalekela umsindo wawukhona ekhaya zithola ama-asylum document. Lawo ma-asylum document usola ngo-2002 ayibavumela abavumela lakhathesi abantu ukubasebenza. Kodwa uhulumende usesithi yena hhayi abantu baya-abhuza, ngcono umuntu nxa elifuna i-asylum i-asylum ingamvumeli ukuthi asebenze abe sefakwa e-camp ukwenza ukuthi nxa eqeda sokudikisisiwe ukuthi isicelo sakhe siyavuma ukuthi abe khona mbabe-refugee aphiwe izincwadi, nxa kungavumi abe sebiselwa emuva. Esikwenzayo sikhulumisana lama-lawyers, esikhuluma namanye ama-lawyers akade besephalamente e-Cape Town izolo, labo bezama ukubonisana le-committee ye-Home Affairs ezephalamente ukuthi lokhu angeke kube kuhle ngoba kulabantu abaningi abaphethe ama-asylum, njalo labo bantu abaphetheyo nxa bengasasebenzanga uhulumende ngalahlelo lokuthi abantu laba angabagcina njani, ngoba labo abantu balabantwana abafunda ezikolo ze-South Africa. Lokho kungaphazamisa imuli kakhulu alabo abaphethe ama-asylum documents.
Hayi, kuzwakala. Hayi, ungaqhubeka ubambile.
Thank you so much. Christina Madzimai vari kufona vari kuSouth Africa. Ndo mudzimai wekutanga kupinda muchirongwa chedu nhasi apa. Makadi.
Hello, makadi henyu vajonga.
Aiwa, ndiri mupenyu madzimai, makadiwo.
Ipo hedu. Indanga ndichidawo ku ndinotobatikanawo chaizvo zvikuru pamusoro penyaya yemapemiti. Saka ndofunga pakutaura kwaita ndinenge ndaita sokunzwa nenzeve imwe chete sekuti redhiyo yangu inoita seinomboneti zviringidzei. Saka ndanzwa vachitaura kuita sokuti vane vaasilamu sokuti ndovainge sokuti vangangozotenderwa setora mavhiza kwati mapemiti iri papa ndina kunyatsokupabata zvakanaka, asi ndanga ndaita mubvunzo sokutsanzisisa kwandakaita. Because andikwa kwanzi kana muchiapply munogona kundoapply nemapasipoti edu kumusha muita kana kuti 8 weeks muri kumusha zvimwe zvainge zvaita sekundinzvenga. Saka pandiita mubvunzo ndepekuti ndakamboti masvondo maviri adarika tichitaura nezvemapemiti ndiri kuchechi, nobva ndanzwa vamwe vasikana vari munomu vachiti kana uchida kunotora maasylum kuPretoria unosubmita passport yako, waisubmita passport yako kuti upiwe asylum, vachagara vanayo ivo. Zvavanoita uchazokana wozoda kuitora unozobhadhara 2000. Asi dambudziko rinozovapo zvewapiwa asylum, kwai kana rikange rakaisiwa X, pane mamwe vachai kwai anesiwa X, kwai panguva dziya dzomunoita sokuti munondorinyuwa, vamwe vakatombosungwa. Saka ipopapa ndinetsa kuti saka pakadero nyange ukada kuti uzoapply sokuti utore asylum wondosubmita passport yoda 2000 ikange ine chiX wogona kuzonosungwa ipapo unozvifambisa sendokuti pane munhu aitozvitaura akatondoita zvepassport yake yokuti aite mukana wokuti aite sokuti aiiseko vondoichengeta. Saka nembunzwa ndakazomubvunza ndokuti ko zvino kandikazosungwa kana asylum yangu yandeswa chiX ichocho, ini ndaisiwa kana kuti kulindera ndozoenda kumusha, passport yangu ndichaiwana sei? Kana kuna vanozotora mazita ondouya dzouya passport menda kumusha. Saka ipapo pari kutondivhiringidza nokuti ndine permitiwo, asi ndinototambudzika kuti ndeita sekuti ndiwanyimu yechituo.
Regai tinzwe kuna topa kuna vamambeu veZimbabwe Exiles Forum. Vamambeu, ndinofunga munokwanisa kuti batsira ipapo mubvunzo wapiwa nemadzimai zvavari kunzwawo muvanhu varoda kujekeserwa.
Tinotenda madzimai vabvunza saizvozvo. Chokutanga chandinoda kukurudzira ndisati ndapinda padengendera romubvunzo wavo ndechekuti mahofisi edu anobatsira kana vanenge vachisangana nematambudziko mukuapplya for refugee status. Chatinoziva zvedu nguva zhinji ndechekuti kana munhu achisimuka mukati meimwe nyika zvichida yeZimbabwe ari refugee, isusu tinomirira zvedu marefugee zvakanyanya. Vanenge vachisimuka nekukahadzika, saka nguva zhinji vanenge vasina magwaro akanaka okufambisa. Saka kana zvinge zvakadaro, vakaenda kuHome Affairs vachinoapplya mapepa, vakabatwa nenzira isiriyo kana kuti toti kudanga vangasungwa here semanzira andanichita amai vachitaura, vane kodzero yekubatana nemahofisi edu pawebsite zipaho exilesforum.org.za. Vanogona kuendazve paFacebook, vanogona kutifonera panhamba dzavanenge vatora ipapo, toona kuti tingavabatsira sei. Kana munhu achinge aapplya asylum, pane bepa raanopiwa rokutanga waili vachidecida kuti unokwalifya here. Asi kana uchinge watadza kukwalifya, vanokuzivisa kuti watadza kukwalifya mushure mekuwa wakuda kunorinyuwa kuti your application has not been successful. Saka kana ichinge yava unsuccessful, ine mukana wekuitwa inonzi appeal, zvatinokwanisa zvekubatsirazve zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kuti zvinotora matanho api kuti zvikwanise kuapila decision inenge yaitiwa. Zvisineiwo, tinomanzawo mashoko akaita sekuti vanhu vanonzi vanotorerwa mapassport kana vachinge vaenda kumahofisi ekuapplya. Asi mukushanda kwedu kwatiri kushanda nguva nenguva, hatisati tambosangana neari kuti ndakatorerwa bepa rangu rokufambisa. Asi chatinokurudzira ndechekuti kana vanhu vachinge vapinda nenzira yekutizira mukati menyika yeSouth Africa, vanofanira kuziva mitemo iri kuapplya iko zvino. Chero zvazvo vamadhena vaindiketa kuti pane mutemo uri kutarisiswa wokuti vanhu vanozokandikira chaiwa semarefugees ndevapi. Asi chakakosha ndechekuti vazvizivise kumahofisi, chero zvavo vasina mapepa, nokuti vari marefugees automatically unenge uchitarisirwa kunzi wakasvika usina mapepa unotoakreptiwa wakadaro. Asiwo pane nhau yekuti vanozoda kuongorora kuti unokwalifya here kuva refugee. Saka mukuongororwa kwazvo decision inogona kuti haukwalifyi. Saka kana uchinge watadza kukwalifya, ndipo vanozokupa mazuva kuti aiwa mazuva aya unofanira kunge wasimuka mukati menyika yeSouth Africa nechikonzero chekuti application yako yarambiwa. Asi pane mukana wekuapila. Zvakakosha izvozvo kuti vanhu vazive kuti pane mukana wekuapila decision inenge yaitwa neHome Affairs. Saka tinobatsirana navo zvizhinji vanenge vachida kuziva kuti vanovapila sei, vanobva kupi, vachienda kupi. Uyezve panhau yepebiti yavataura ndiyo yatiri kuti tiri kutaura naminista nehofisi ravo tichikumbira kuti mazuva ezvizvarwa zvenyika awedzerwe. Ivo vari kuti vanhu ngavaende vanotsvaka mapemiti emimwe mitovo. Mapemiti emimwe mitovo tinogona kutaurira kuti workers visa, kana kuti residence visa on on other grounds saka vari kuti kana vanokwani vanhu ngavasinge vachitanga kutotarisa nzira idzodzo asi zvototarisa kuti kana wanga uchishanda zvichida uri mubatsiri mumba hauqualify ku critical skills visa saka unobatsirwa sei ndopari kunzi naminista ndichikufunga ndichazodzoka kwamuri asi tinoziva kuti kana vachiti vari kufunga kazhinji kacho vanenge vachifunga zvisini zvavakambotaura kare zvekuti hatichakwanisi kukubatsirai saka tine chivimbo chokuti patinonoti fambe fambe vachazouya vachizotitaurira kuti zvii zvavafunga asi vane mukanavo vakawana DZP iyaya vapindawo macritical skills vane mamwe magrounds anoita kuti vakwanise kuapply mapermit vanokwanisa kutora mukana uno mapermit avo asati atera kuti vanoapply zvichida munhu anenge achiti ndakazovhura business anenge akwanisa kunoapply business visa zvichida umwe anenge achiti ndakazoroora muno musouth africa ndikachata muno musouth africa anenge achifanira kuti achinoaplyawo spousal permit kana imwe permit inoratidza kuti ane biological relationship nemunhu waane custody naye zvichingoenda zvakadaro vari kuedza kulimita nhamba yevanhu vavachizomusangana navo vachiti ava ndo vatatadza kubatsira maonero atinenge tichizviitawo kumahofisi edu
maita basa vamambeu madzimai amenomanzwa here zvatsanangurwa navamambeu
ndazvizwa hangu ndinenge ndinotenda asi ndichambobvunza munhu aitotaura aindoda kurinyuwa yake achiti zvekusabhupirata nedzemari idzi ndikatombotora nhamba yake achitoti nemamirira zvo kuti nerimwe zuva kandozofona zvendigotaura nezvazvo saka ndichida kubvunza kusaka isu hatingagonoo kuti ungangotiyako kana une pemiti uindeiwe kusaidhi remadhiginikira chero remadsspiwa kuti uinde ukoko kumaaslam
vamambeu
kwanzi ndine amai vari kuti vane pemiti zvino vava kuda kuchinja voenda kuaslam
sokuti kuzvinenge zvaomaka kunokuti mati kana pavhiza rinozviita unogona kushava mukana nokuda kwemaqualifications ako sokuti mati ka uchinge uchishanda umba saka pamwe inenge irimwe nzira yokuti ndigone kuraramira ndiri kune rimwe zvesaidhi uko
ndinorangarira kuti amai pane manyorero avanga vakaita kana kuti maconditions avanga vakapa kuti kana makabata pemiti yatakabata iyoyo haugoni handiti kana pane vamwe vakanga vari pachikamu chiya chokuti vaive vari marefugee vakanga papane runyoro rwaiti haugoni kuti wozodzokera kuti ndava refugee iwo wanga wachimbori padzp because vanhu vazhinji vakazoenda kudzp iyaya kana kuti zsp vakanga vari marefugee pakutanga saka hamugoni kuzochinja seti yenyu muri muno musouth africa mobva matoti ndatova refugee izvezvi kusara kwokuti kana matombodzokera kumusha mozotobva muchitaura kuti aiwa ndatobva ndichitiza asi kuti muchinje from kwamuri ikozvino mobva mati ndava refugee ndinoona panganetsa ipapo
maita henyu hatichangomirira muchangotiudza zvekana zvinenge zvauya mberi kunoenda ndinotenda hangu nokubatsirwa kwamaita
maita basa madzimai muramba muchifonawo chirongwa ndechenyu maita basa vamambeu ramba hanyu muri parunare Chris
yes chonga we are coming to the end of the show so Mr. Mabena
yes so
what is your parting words to our listeners this time who are mostly those who are permit holders and they don't know what to do and where to go and so forth. What are your final words?
Well, the holders of ZSP, they just need to be patient, let's not panic. We believe that the minister is going to come up with a new arrangement and ensure that you don't go back to Zimbabwe. Secondly, those that are not documented but are working, particularly those of low skill, we believe that the SADC work visa will take care of that. They need to be patient for at least a year because it might come in the SADC work visa in 2018. And then the last one, those that are holders of asylum documents, in terms of the law, they are not supposed to go back to Zimbabwe until a determination has been made on their status. I know that there are people that have been going to try and renew their asylum documents, some of them have been arrested.
30 seconds.
Mr.
Mabena. 30 seconds to vajuru. Masuku enyu ekupedzisira vajuru.
Oh, thank you, Mr. Juru, and would also like to thank Mr. Mambeu, Tino Mambeu of the South Africa Exiles Forum, and also Mr. Mabena, and all the listeners who managed to get in. The name is Chris Gandhi. Until we meet at the same time next week, good night, Zimbabwe.
Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri chitai wa churongwa ndeshenyu rambai mchiterera nekupinda machiri.